Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sambana zakare manera anasi uri musi wechina gumiguru 8 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevapfumbamwe kana kuti 7,919 zvichitevera kubatwa kwevanhu vana nechirwere ichi nezuro vakare.
Nengo yembeu ndo iri kutiuraya muchiona zvakadai nekuti iko zvino tikuona kuti mbeu 10 kg iri kuita 3,000 unovawo muhoro wesihu 7 pamwe zvichireva kuti
varimi vakawanda mudonho remasvingo vari kuchema chema zvikuru nekudhura kwembeu yechibage pamwe nefetiraiza
Vakazwa nezuro tokutakupeeee pamudongo zvichena mamba epi akazwawo nezuro kuchiteera kuwa kwakaitwa Mama MP ne batho rao re UCCT mutemo wangu
tenzi wa constitution MDCT inoti hapana chakakanganiswa nezuro apo nengo dzayo dzakatoreswa mhiko mumatare eNational Assembly nere Senate
nezuro nyika yose yakashamisika yakava nekukashamara kukuru nekurepwa kana kuvhinywa kwakaita mutemo Kupinywa wakaita kutiru zavo, kutiru avoti, wachipinda mparamende, vanu, wangavari pali, yenge pati, maeleke ndafura.
Asi MDC Alliance inoti, zvakaitika nezuro kubata chibaro kumbiro remitemo yenyika. Hii ndiwe mimwe emisoro ina uzedu za nasi, ichiuya kwa mure ichiba kuno ku Studio 7, iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevapfumbamwe kana kuti 7,919 zvichitevera kubatwa kwevanhu vana nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vana vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachiri mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe sezvo pasina munhu akafa nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 6,441 zvichitevera kupora kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kutevera chirwere ichi pasi rose inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nematanhatu nezviuru mazana mana nemakumi manomwe nezvipfumbamwe kana kuti 36,479,000. Vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi matanhatu nechimwe kana kuti 1,061,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe nemakumi masere nezvishanu kana kuti 7,785,000. Vafa nechirwere cheCovid-19 vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvinomwe kana kuti 217,000. Varimi wakawanda mudunhu remasvingo vari kuchema chema zvikuru nekudhura kwavanoti kuri kuita mbeu yechibage pamwe nefotereza panguva iyo mwaka wekurima watanga. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wekumasvingo mudunhu rekumandamawe kwachivi vatendai gozvo vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekukwira kwakaita mbeu apo mvura yakatanga kunaya.
Paras kurune kuti mvura yanaya. Tarisa pagadziriro redu tiri kutarisa mitengo yembeu ndo iri kutiuraya muchiona zvakadai nekuti iko zvino tikuona kuti mbeu 10 kg iri kuita 3,000. Nwao muhoro wesivhu 7 pamwedzi. Zvichireva kuti isu sevarimi kuti tizobhadhara mari yakawanda kudero hatikwanisi. Saka gore rino tikatarisa zvekuti kune zhara tichida kutengawo chikafu padzimba. Mari yedu inozosara isingachakwani, saka gore rino tichangori mazinjima zvitokotoko nokuda kwekuti mbeu yacho hatina nekuda kwemutengo. Saka kufara tingafara asi hatisi kufarisisa dai vaona zvokuita pamutengo wembeu.
Mbeu yeSidgo SC513 inorema makirogiramu 25 iri kuita mari inopfuura zviuru 10 zvemadhora emaRTGS. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari iyi yakawanda zvikuru kupfuura mihoro yevashandi vehurumende. Mari iyi ikaiswa kumadhora ekuAmerica inodarika zana remadhora. Izvi zvinoreva kuti mushandi wehurumende uyo unotambira zviuru 3 zvemaRTGS anofanira kushanda mwedzi mitatu kuti akwanise kutenga saga rimwe chete rembeu yechibage. Mumwe murimi weZero Farm iri kune mamwa vandava zenijuve vanoti pamusoro pekuremerwa nemutenge wembeu havana mombe dzekurimisa minda yavo sezvo dzakafana nenzara. Vadhuve vanoti vakutomirira kubatsirwa nehurumende pasi pechirongwa chePresidential Input Scheme kunyange hato chichipa mbeu shoma shoma pane yavari kuda.
Asi tiri kutochema nekuti mbeu yaita shoma. Isu takachera makomba akawandisa mbeu dzachona ishoma. Kuti tonotenga mbeu hadzitengeki dzodhura. Tinokumbira kubatsirwa. Nekuti chero kuchera kwachona mombe hatichina, muri kuona danga iro ripapo. Takutovesa mombe dzakafa dzose nezvara nechirwere. Iko zvine vanhu vose varikutodawo mbeu, tinoda kutobatsirwawo nembeu.
Studio 7 neta dzakubata panhare mbozha, kurukota rezvebazi rekurima, Dr. Anxious Masuka, kuti tinzwe divi rehurumende panyaya dzezvemutengo yembeu uye kuti iri kubatsira sei vekumaruwa. Munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura mifudzo yatumirwa neStudio 7. Pamusoro pekudhura kwembeu, varimi vari kuchemawo nemutengo wefetiraiza uyo wapa zviuru zvina zvemadhora emunyika pasaga rimwe chete rinorema makirogiramu 50. Mune imwewo nyaya, kutongwa kwenyaya yemutungamiriri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure pamwe neimwe nhengo yesangano ravo amai Sheila Chitiri Munhu kwatadza kutanga nhasi apo dare rati harisati ragadzirira zvakakwana. Gweta revaviri ava vaMartin Mureri veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati mutongi wedare vaMbonisi Ndlovu vati nyaya iyi ichatanga kutongwa musi wa29 Gumiguru gore rino.
Tifana kupinda mudare nhasi nekesi yavaObed Masaraure, president weATUS pamwe chete na Madam Sheila Chisiri Munhu. Saka tasvikako maprosecutor vanovaiwo vachuchusi vataura kuti havasati vava redhi pane zvavanofunga kuti zvinoda kugadziriswa pamapepa iwavo. Saka vatokumbira vaisa chikumbiro kudare chekuti aiwa tinokumbirawo kuti kesi iyo ipostponewe timbogadzirisa mapepa edu. Saka chikumbiro checho chatambirwa nemutongi ukanzi kesi yava kudzoka kuzotongwa musi wa29 October 2020.
Muchuchisi wedare Muzare Precious Huso anoti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo pamahofisi ebazi rezvedzidzo kwamucheke kuno kumasvingo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
America vaDonald Trump vazivisa nhasi kuti havasi kuzopinda mugakava resvondo rinouya nevari kukwikwidza musarudzo vakamirira bato reDemocratic Party vaJoe Biden mushure mekunge vanoronga magakava aya veCommission on Presidential Debates vazivisa kuti vanoda kuti gakava iri riitwe padande mutande vanhu vachibvunza mibvunzo kana kuti virtual town hall pachichirwa kupararira kwechirwere chaCovid-19. VaTrump vanga vari kutaura nenhepfenyuro yeFox News. Zvipangamazano zvavaTrump nevamwe vashandi vekumuzinda wavo White House vakabatwa nechirwere ichi uye vachiri kurapwa. Asi vanga vachitarisira kuti panoitwa gakava iri vanenge vave kunzwa zviri nani. Gakava resvondo rinouya ranga richitevera rimwe raitwa mangwanana anhasi nevatevedzeri vavaTrump navaBiden vaMike Pence naamai Kamala Harris. Blessing Zulu Studio 7 anotipa zvaitika mugakava iri.
Vatezeri vava Trump na vava Biden nasi mangwanani vaita gakava kana kuti vice presidential debate rangara katarisirwa zvikuru pasi rose. Vanga vachikakavadzana ndi amai Kamala Harris vebato rema Democrats uye mutezeri wemutungamiri wenyika va Mike Pence vebato rema Republicans. Gakava iri raitirwa pa Kingsbury Hall pa University of Utah ku Salt Lake City. Gakava iri razeya nyaya dzinechitsama dzinosanganisira yechirwere cheCOVID-19, nyaya dzezveupfumi, kudomwa kwevatongi vematare uye kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvichatambirwa here. Asi nyaya huru yanyanya kukurukurwa nezvayo inyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Amai Harris vanova mudzimai mutema wekutanga anewo mumwe mubereki kubva kuAsia kuita gakava vachikwikwidza musarudzo semutedzeri wemutungamiri wenyika. Vati mutungamiri wenyika vaDonald Trump navaPence vatadza kutungamira mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts.
Vanhu vemuAmerica vasati vamboona kutadza kutungamira kwakadai panyaya yekurwisa chirwere zvapa kuti vanhu vakawanda muAmerica varasikirwe neupenyu.
We're looking at frontline workers who have been treated like sacrificial workers.
Vachipindura vaPence vati hurumende yakatokurumidza kuita gadziriro nekuti vanhu vakawanda vaigona kurasikirwa neupenyu.
I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first.
VaTrump kubva avanzwa kuti chirwere ichi chave kupararira vakabva vamisa vanhu vemuChina kupinda muAmerica. Izvi zvakatipa nguva yekugadzirira kunyangwe vaBiden vakapikisa danho iri vachiti raive rusarura.
Now, Senator Joe Biden opposed that decision.
Imwe nyaya yanetsawo inyaya yekusarudzwa kwevatongi vedare repamusoro-soro reSupreme Court. VaTrump vakasarudza amai Amy Coney Barrett kuti vatore chinzvimbo chakasiyiwa namushakabvu Ruth Bader Ginsburg, izvo zvinova kufadza vemaDemocrats vaida kuti mutongi asarudzwe nemunhu anenge abudirira musarudzo dzemutungamiri wenyika. Asi vaPence vakati vemaDemocrats vari kuda kuvandudza bumbero remitemo kuti vawedzere vatongi vedare repamusoro-soro reSupreme Court kubva pavapfumbamwe varipo iko zvino. Vaviri ava vakataurawo nyaya yesarudzo sezvo paine kunetsana kuti zvabuda musarudzo zvichatambirwa here. Vachipawo pfungwa dzavo panyaya yegakava iri vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kusouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vanoti amai Harris vane zvavakona nezvavatadza.
Mai Kamala Harris vakwanisa kunazobudisa pachena uyezve vaine maexamples akawanda zvakatadzikwa neadministration yava Donald Trump.
Vativo izvi ndizvo zvakaonawo pana vaPence.
Mike Pence ndinoona kuti paanyanyopresa Mai Harris panyaya yethe New Green Deal aramba achipresa ipapo panenge pane kakusawirirana kemafacts pane the New Green Deal ra Joe Biden nezvazviri kufamba zvitaurwa necampaign yaBiden.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti magakava anoitwa muAmerica akakosha zvikuru muutongo hwejekerere.
Izvi zvinobatsira kuti vavhoti vavhotere munhu wavanoziva.
VaTrump navaBiden vakaita gakava ravo rekutanga musi wa29 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudanho richapa kusuwa kuvashanyi vepasi rose. Australia iri kuyambira kuti miganho yayo icharamba yakavharwa nepamusana pedambudziko reCOVID-19 kusvikira gore rinouya. Vekunze vakatanga kurambidzwa kupinda munyika iyi muna kurume senzira yekuedza kuderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Uye zvizvarwa zvenyika iyi zvinosungirwa kutanga zvapiwa mvumo yekubuda munyika iyi zvisati zvabuda. Madzisawira eAmerica muEurope ari kutarisa zvakadzama zviri kuitika musarudzo dzemuAmerica. Ukama hweAmerica nenyika dzemuEurope hwambenge huchimbonetsa dzimwe nguva pasi pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Dzimwe nyika dzakakosha dzemuEurope dziri kushuvira kuti ukama hwadzo husimbaradzwe kana vaJoe Biden vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Asi dzimwe nyika dziri muNATO dziri kutambira zvekudiwa navaTrump zvekuti Europe izvimirirewo yega pane zvairi kuita. Vamwe vanoti kupinza vanhu muparamende vasina kunge vasarudzwa neveruzhinji kunokanganisa nyaya dzeutongo hwejekerere zvakanyanya sezvo zvido zvevanhu zvisingazomirirwa zvakakwana. Izvi zvinotevera kupinda mudare reparamende kwenhengo itsva dzeMDCT dzakatoreswa mhiko nezuro kusanganisira vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe pamwe nevamwe vavo gumi nevana vachizadzisa zvigaro zveproportional representation zvakasara zvisina vanhu mushure mekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance dzaive muparamende nebato reMDCT. Vakatoreswa mhiko yekwemudare reparamende pamwe chete naMuzvare Kupe vanosanganisira amai Memory Munochinzwa vaJanuary Moyo, amai Sipo Makone, Muzvare Yvonne Musarurwa nevamwe. Vakatoreswa mhiko yekuve maseneta ndavakalipani Pugeni vanove mutauriri weMDCT vaPini Odenga, Chief Ndlovu, amai Nomalanga Kumalo, vateti Chisoro Chengwe, amai Gertrude Moyo, vatamani Moyo, pamwe naamai Molly Doros Ndlovu. Muzvare Kupe vanotarisirwa kuzosarudzwa semutungamiri vevanopikisa mudare reparamende, izvo zvinenge zvave kuvaisa pamusoro penhengo dzeMDC Alliance dziri mudare iri. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vanoti nyika yakave nekushamisika nekwavanoti kubatwa chibharo kwebumbiro remutemo wenyika kuburikidza nekupinzwa muparamende kwevanhu vasina kusarudzwa nevanhu. Asi munyori anoona nezveupfumi muMDCT vachimirira Hatfield muparamende, Dr. Tapiwa Mashakada, vanoti hapana chakakanganiswa nebato ravo sezvo vaingotevera bumbiro remutemo wenyika pamwe nebumbiro remutemo webato ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tatanga nekubvunza Dr. Mashakada kuti kupinda kwenhengo gumi neshanu idzi muparamende kunorevei kubato ravo.
Vakagadzwa nezuro Dr. Kupe na mamwe maSP akagadzwawo nezuro kuchitevera kutonewa kwakaitwa maMP nebato ravo reMDCT. Mutemo wakangotevedzerwa weconstitution Zeki kakwanisawo kufila mavhakanzizi avo ichitevedzera bumbiro romutemo. Ndo chimiro chiripo, iyi constitutional provision yakatevedzerwa.
VaHlachiwayo, makatambirawo sei chiitiko chakaitika nezuro chekuti Dr. Kupe nevamwe vavo vakatora zvigaro zvakasiyiwa nenhengo dzenyu dzeMDC Alliance dzakadzingwa muparamende?
Nezuro nyika yose yakashamisika, yakava nekukashamara kukuru nekurepwa kana kubvinywa kwakaita mutemo, kubvinywa kwakaita kodzero dzavo sevavhoti. Vachipinda muparamende, vanhu vanga vari palisti yeimwe pati maelections apfuura. Ndafara stereki Dr. Mashakada vachitaura kuti kutevedzera mutemo weconstitution. Mutemo weconstitution uri pachena panyaya dzezvesarudzo, kuti umwe naumwe anopinda musarudzo ari mubata rati rinenge ramuisa palisti ivo veproportional representation. Saka uri palisti ipapo, bato iroro ndoronge rakanyoreswa, ende bato rakanyoreswa ukoko rinonzi MDC Alliance. Hakuna bato rakanyoreswa nesu rakanzi MDCT. MDCT itoriko vatori nayo futi palisti pano. Saka nezuro takaona kubwinya kwemutemo kunoshamisa, takaona kuti nyika yedu shuwa nyaya inogara kuitwa maconstitutions akepichwa. Maconstitutions akuitwa ezanu vakuita matiratibho ange nemainstitutions enyika.
Regai tizwe kuna Dr. Mashakada. Dr. Mashakada, pari kunongedzwa minwa apo kuti hazvikusi kuita kwenyu imi sebato reMDCT asi kuti ZANU-PF. Munoti
ipolitics dzavana vadoko, ipolitics dzavana vadoko vasati vava mature, vasina experience yezvinoitika munyika. Nyaya iyi iri very simple. Hakuna chinhu chinonzi MDCT Alliance Party. Inga wakaenda kukoti wana wachiti tiripati tiribato nyewe kando tisimizo unja hae pamuna constitution na nutribato doko ina mbukwana number two itidako tukenduku mashuri number two chose tinozi wakuti alliance yanga ili alliance ima seven parties chinabaji ima parties yese nchiyo chucha is MTCT do MTCT inama MPs ayakari kolewa inekozi rekuri kulesa ma MPY yakari kola very clear tinga harambi chingwa ita go backwards and forwards yoko na kita politics zetu kuti zanu imunanga kwa ichi kati izusu tirikopa kutenzera constitution yetu sebato kene constitution yenyika yetu ya Zimbabwe izashina zashachinja tinga play at the gallery tika ita say asi hapana zashachinja ndio zatu wapo takamira kita kuesa ordinary congress yetu tinga pakazwa vashachwa ya vachitoti iwo wato MCCT
Vasachwa, tinomboona imiwe MDC Alliance muchibuda muparamende muchiprotesta. Zvinhu zvatingaona here zvichiitwa izvi kuti nengo dzenyu dzichabuda muparamende zvichipikisa kupinda kwaita mugare kupe nevamwe.
Tinofanira kuzara nemhuri yeZimbabwe. Ndeche kuti pari tambatanidzwa mutsva, mubatanidzwa mutsva wako kuparamende uku kugara munyika. Ndiwe zano kirefu ne timu yana kupe. Ndiwe mubatanidzwa wako. Opposition iriko kuparamende ndiwe MDC Alliance. Takafutirwa nevanhu ava vatova kuendana vatoaro kuti vatoita zvinoda kuswa kundosamichiona ivhini kupola tikuya vanenge vari vese vachingoenda kumapurazi vachiona mhuka dzavo nemombe dzavo ndo zvitoripo isu tinenge tiri mumuparamende mapis edu acharamba achiita basa ravo ravakatumwa nevanhu kuita saka vanhu vasavhunduka isu semdc alliance taramba tichimirira zvido zvavo charamba chida zvido zvavo zvekuti chafambiswa sei charamba tiri mwero muparamende kana chafambiswa sei isu tinotungamirirwa namapoka edu atinawo ari muconstitution medu dzinational council national executive ndo vanoita decision kuti tofambisa sei pamasandi akasiyana siyana zvitinge tichida kuita
vanga vari mutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachiwayo manzwawo zvakare kubva kumunyora anoona nezveupfumi uye vachimirira Hatfield mudare reparamende Dr. Tapiwa Mashakada vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo
Charity Masiyi wanzi tiripo pazimwa tanzwa nenhamo tete. Aiwa tiri kuzvinzwa Alison Machipisa ari kuti ari kuJohannesburg. Mavis Munemu wanzi Zim doesn't have justice. Isoro kwavatwita pane vamwe vari kuBotswana zvakare. Robert ari kuti maswera seiko VOA. Epana Vitalis Masaiwa ari kuti sisimavi I'm watching you from Brussels Belgium. Kuno tinongopfekawo mamask. Kufika mamask ndoko kwatova kurarama kwacho. Aiwa ichokwadika nakwese kuno kwausi kubvumirwa kuti uende kuzvitoro kana kuti ungave uri pai pese munhu ari kubva anzipfeka mask. Nekuti ndo zvavari kutaura kuti vanhu vasawanikwe vachitapurirana denda iroro reCOVID-19 munhu wese anofanira kupfeka mamask. Hallo mukoma Albert. Tiri kutaura nemi muri kupi?
Taura ini. Kuno kwatiri kuno kutanzwa nekupeka
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munaudze mitambo. Zimbabwe Football Association kana kuti ZIFA yakashika madza vanhu mushure mekuunganidza vatambi vakapedzisira kupinda munhandare mwedzi gumi apfuura kuti vamirire nyika mumutambo wekuedzana masimba nemalawi nemusi wesvondo kumalawi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
ZIFA yasimudza mutauro mukuru mushure mekudaidza vatambi vakaita saIan Nekati, Kwadzi Amin, Nelson Chadya, Ishmael Wadi na Wellington Taderera, avo vanotambira zvikwata zviri muPremier Soccer League. Izvo zvakapedzisira kutamba nhabvu musi wa 16 mbudzi gore rapera, apo FC Platinum yakatora mukombe. Vamwe vakaidzwa ndivi Phineas Bamusi, King Nadolo, Stanley Ngara na Talbert Shumba, avo vanotambira zvekare zvikwata zvemuno izvo zviri pazororo yenhabvu. Vatambi Marvelous Nakamba anotambira England, Alex Mdimu kumoldova, Teenage Hadebe kuteki, Kauchon Mashumba kama Billiard na McClive Philip South Africa, pamwe na Jimmy Dzingai na Tanaka Chinyahara kuZambia, ndivo vari kubva kunze kwenyika mumutambo uyo Zimbabwe iri kugadzirira mitambo miri yeAfcon neAlgeria. Asi veruzhinji vasimudza mibvunzo kuti Zimbabwe iri kuenderei kumalawi kwacho sezvo vatambi vakawanda vari kuendako vachange vasiri muchikwata chichatamba neAlgeria. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno havawanzotariswa pese panotamba chikwata chenyika mumitambo yakakosha yeAfcon neWorld Cup. Mongorori wemutambo wenhabvu vaProsper Mzanaro vanoti hazvibatsire kunotamba mutambo wekuedzana masimba nevatambi vasingazotamba mumitambo yakakosha.
Dawa yemauriyazi nemutambo wemalawi dawa una zvangu vamire bhuza vakawanze kuendesa mafriendly match vanhu vachazovasikazotambi pagame racho bhuzi kuedza mari futi nazi mutambo unonga uchida kuona kubatanidza maplayers kuona kuti akutamba sei gore racho iri kuita sei manje ukaitisa nazi kutamba hapana zvazikubetsera zvamofanira kuti murungu ongoenda kuchiungano anonakiswa kana kuti vaende vanotraina bhora.
Aimbotambira Lentens Football Club Chapuwa Mushumbi anoti dai ZIFA yamisa zvayo mutambo uyu.
Zvinonetsa bhozi kutotambisa nguva vakaendese maplayers kunotamba kutamba paAfcon. Kutambisa nguva kwavari kuti rudai vatomisa kuti vaende kunotamba game iri bhozi hapana zvazvinobatsira kumalawi kwacho.
Asi gwaro rabva kuZIFA rinoti sangano iri ramanikidzwa kutora danho iri zvichitevera kukundikana kuya kwevatambi vavaida nemhaka dzakasiyana siyana. Murairidzi wemaorias Zidravico Lugorusic audza Studio 7 kuti mamwe matambudziko akonzereswa nekuti Malawi yakanonoka kubvuma kutamba mutambo uyu zvikawedzerwawo nekuti maorias akawana mvumo kubva kuhurumende yekuenda kumalawi kwacho nezuro chaiye. Vatambi vakaita saMark Ulei Bon, Prince Dube, Tendai Darikwa, Jordan Zemura, Terence Dzukamanja na Tinokadawere vanonzi vakazivisa ZIFA kuti havasi kukwanisa kuuya. Zimbabwe iri kugadzirira mitambo miviri yeAfcon neAlgeria iyo iriko pakati pa 7 na 15 mbudzi mushure mekumbomiswa kwemitambo iyi nemhaka yeCOVID-19. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mana, mapoints maviri pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon munandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 pm nhasi tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda bako VOA Ndebele.